Yungu kuhulawa yo maapurisa wakati pa prohibition order tindo kwenda kudare rama jitret court tino pira ya ebi koko kutinga tichende rambeli chaka darama jitret court ura varango pa mutongo wanga wa chungo tigirana mesha nga saitu wani maapurisa kana kutina dispo we lukomanda wulawe province chaka mingati zadaro ruling yacho inazipuwa dzaga kumafo naigumanaeri inowanga iri nguva yekuti chero dai vanga vati ngatienderei mberi zvanga zvisaitiki nekuti isusu patakaziisa mapurisa yatichabva nguva dza10 mangwanani kusvika nenguva dza4 madekwani saka zuva ranga ratorira
marambidzwa kuratidzira mugweru
hacho nguva ngoma ine maririro ayo handizivi kuti hurumende iyi iri kuhlara vanhu nemhaka yei nekuti nyaya dzekutsaridzira inyaya dziri muburi remutemo wenyika inova supreme law of the land nekuti munhu wese anosungirwa kunge achitevedzera mutemo wenyika zvisinei nekuti uri hani uye zvakare nyaya dzekutsaridzira haisiri privilege asi kuti ikodzero kana kuti marights evanhu vezimbabwe saka chinonetsa ndechekuti hurumende iyi kana kuti administration iripo chainonyanya kuvhunduka chii kuti vanhu vange vachitsaridzira nekuti isu hatisida kutsaridzira zvine mhuri zvinga mukati tinotsaridzira murunyararo izvo munyengo zvati bato redu remdc ibato rinoda runyararo ibato rinoita zvizvi zvekutevedzera mutemo
vachibaya makakumbira kuti denemaratidzira kuHarare vakaramba mukakumbira kuti denemaratidzira kuBulawayo vakaramba iko zvinezvi vakurambirai futi kugweru saka imimi sebato remdc moita sei kana zvikumbiro zvenyu zvichiramba zvichipotserwa panze
zviri pachena kuti administration iripo haisi kuda kuti vana vezimbabwe vataridze kodzero dzavo zviri pachena kuti administration iripo iri kumbunyikidza kodzero dzevanhu vezimbabwe nokuti mukaona kuwanda kune kwakaita mapurisa anenge akazara kwatinenge tichida kutinge tichitsaridzira murunyararo musure mekunge iye vatiwo hatina mapurisa akakwana anotsaridzira runyararo asi kana kwakuzoita kuti tichinge tichitsaridzira unoona kuti mapurisa anenge akazara zvinotaridza kuti vanenge vachiita zvemanyepo asi pamubvunzo wamabvunza mwana maenga semusangano tichagara pasi zvabere pachena kuti kwese kwatiri kuenda vachange vachingoramba nokuti vakaramba kuHarare varamba kuLawayo varamba kuGweru isu tatoda chete kutaridzira murunyararo tichitaura nyaya dzezvinetso kana kuti dzematambudziko evana vezimbabwe vari kuyaura vana vezimbabwe vari kutambudzika vana vezimbabwe vari kununga svosvino murongo saka tichagara pasi semusangano seutungamiriri tionesana kuti right vanhu ava zvavari kuramba titaridzire vari kutimbunyikidza kodzero dzevanhu vezimbabwe toita sei takagara pasi utungamiri hwemusangano tobuda nechisungo chekutenda tofamba sei nedambudziko ratiwira vanhu vezimbabwe asi zvandataura kuti kutaura kudai so titori neurongwa hwekutinge richisangana seutungamiriri sevatungamiriri vemusangano kuti dambudziko ratosangana naro iri tofamba sei.